Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 10/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. America inoti yabuda muurongwa hwekubatsira Zimbabwe kuti igadzirise dambudziko rayo rekuedza kubhadhara zvikwereti zvainazvo kunze. Mitengo yezvinhu zvinodiwa nemhuri zuva nezuva hunonzi huri kuramba uchikwira, zvapauti sangano reConsumer Council of Zimbabwe rizivise nezuro kuti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inoita madhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu pamwedzi. Hurumende yoronga kuranga zvikoro zvisiri kuteedzera kurudziro yayo yekuti zvisabhadharise nemari dzekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America inoti haichapindiri munhaurirano dzekupanana mazano neZimbabwe kuti nyika ingabhadhare sei zvikwereti zvainazvo kumabhanga nedzimwe nyika dzepasi rino vanoita basa rekubatsira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vange vachiita chipatapata gore rapera rose kuedza kuwana rubatsiro urwu kuti vakwanise kugadzirisa upfumi hwenyika nekuwana zvikwereti kubva kumabhanga akaita seIMF neWorld Bank. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vakamirira muzinda weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French, vazivisa nhasi muhurukuro yavaita neStudio 7 muHarare kuti America yambomira kupinda munaurirano dzekubatsira Zimbabwe nemazano ekuti ingadzoseresei zvikwereti zvainazvo kana kuti High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Vachiparura budget regore rino, muzvinafundo Mutuli Ncube, vakati Zimbabwe ine chikwereti kunyika nemasangano ekunze chinosvika mabhiriyoni gumi nemaviri ane zviuru mazana manomwe kana kuti 12.7 billion US dollars uye chikwereti munyika chinosvika mabhiriyoni mashanu ekuAmerica kana kuti 5 billion. Nekuda kwekutadza kubhadhara zvikwereti, Zimbabwe ine mitero iri kuwedzerwa pamwedzi kana kuti debt arrears inosvika mabhiriyoni manomwe kana kuti 7 billion. Zimbabwe ine zvikwereti kunyika gumi nenomwe dziri mu gungano reParis Club mune nyika makumi maviri dzinosanganisira America, Canada, Australia nedzimwe. Nyika ine zvikwereti kuAfrica Development Bank nekuEuropean Investment Bank. Kutadza kubhadhara zvikwereti izvi kuri kupa kuti Zimbabwe isakwanise kuwana zvimwe zvikwereti kubva muna 2022. Amai French vati Zimbabwe yave yavimbisa kuita sarudzo dzakachena senzira yekuti ibatsirwe kubhadhara zvikwereti, asi zvakakona n'anga murapwa achida.
In the dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms.
Munaurirano idzi Zimbabwe yakavimbisa kuti ichavandudza nyaya dzeutongi hwejekerere, asi kusvika pare zvino zvinongova zvepamuromo chete. Hatisati taona zvichiitika kunyanya takatarisa nyaya dzesarudzo. Hatina kuona kuvandudzwa kwemaitiro esarudzo dzisati dzaitwa, dzichiitwa uye dzapera. Nekuda kwekuti sarudzo dza2023 hadzina kufambisa zvakanaka, tatora danho rekuti timbomira kupinda munaurirano dzekuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti.
Vatiwo kuti nhaurirano dzekuti Zimbabwe yobatsirwa sei dzibudirire inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Vaimbo vagurukota rezvemari vatendai biti vati zvaitwa neAmerica zvishamisi sezvo Zimbabwe yakakundikana kutevedzera zvayakavimbisa pakutanga kwenhaurirano idzi.
America ndiyo vayakutanga ichaita izvi. Zvimwe zvichateerawo. Zvakanyanya kufara neEuropean Union because European Union haina kufarawo nekubatsirwa kwakaitwa election rakapera. Haina kufarawo nekufarirwa, haina kufarawo nemabatsirwo akaita vanhu vayo vakauya kuzocherechedza sarudzo dzemuZimbabwe muna August gore rapera.
Izvi zvatsinirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara.
Kuhodwa kwemaelections yanga iri imwe benchmark yanga iripo yanga yakaitwa agreed on. But takaona after my elections masangano akaita sana SADC nana EU wakaburitsa ma observation report asina ku akashoropodza my elections.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vati havanetsekani kana kuvhunduka nezvaitwa neAmerica vachiti Zimbabwe yakaita sarudzo dzejekerere.
Mumatanho anozotorwa nedzimwe nyika pamusoro paizvozvo hatinyanyonetsekana navo kana kuvatarisisa. Tinongoti aiwa ngavaite sekuda kwavo, asi isu tinongoramba chiwana dzimwe nzira dzekufambisa nyika yedu mberi tichienda kumberi takatungamirwa naMnangagwa.
Amai French vatiwo nekuda kwokusatevedzera utongi hwejekerere hukama hweAmerica neZimbabwe hwaita manyamamire nerongo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would say that I would characterize the relationship as between the government of Zimbabwe and the United States.
Partly due to lack of progress of democratic reforms. Zvimwe zvakanganisa ukama inyaya kuti hapana zviratidzo zvekuti Zimbabwe inoda kugadzirisa kuti kuve neutongi hwejekerere. Izvi zvinobuda mumabatirwo akaitwa sarudzo muna nyamavhuvhu wa 2023.
Asi bato reZANU-PF rati Zimbabwe haina daka neAmerica nekudaro vachamirira kana America yoda kuita ukama nenyika. Hatina kukwanisa kuwana mhinduro kubva kuhurumende sezvo gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaJen van Muswere vanga vasingadairi nharembozha yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti danho ratorwa neAmerica richapa kuti upfumi hubva hwatonanga kumawere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo mitengo yezvinhu zvinodiwa nemhuri zuva nezuva iri kuramba ichikwira munyika, sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa nezuro kuti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inoita madhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu, kana kuti 3.6 million Zimbabwe dollars pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Mari iyi yakakwira nezvikamu zvinodarika makumi maviri nezviuru kubva muzana, kana kuti 22.6%, ichibva pamadhora emunyika 2,958,460 mwedzi wapera. Mugwaro rarakaburitsa nezuro sangano iri rinoti mari inodiwa nemhuri imwe chete mumadhora ekuAmerica yakadzikira kubva pa$495.04 yaidiwa mwedzi wapera ichisvika pa$440.79 nekuda kwekugadzikana kana kuderera kwemitengo yezvinhu zvinotengeswa nemadhora ekuAmerica. CCZ inotiwo zvakanyanya kukwidzwa mari inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu zvinosanganisira makabheji, sauti, matomati, hanyanisi nemafuta ekubikisa, zvichikonzerwa nekudiwa zvakanyanya kwezvinhu izvi munguva yezororo rekisimusi. Mukuzeya nezvenyaya yekuira kwezvinhu iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Nyaya yekukwira kwaitika maprices kana kuti shopping basket pamhuri inyaya yakataurwa neLabour gore rakapera. Minister paaka taura nyaya ye budget. Achikwidza mitero pane zvinhu zvese zvatinoshandisa. Takazvitaura kuti izvi zvichabaya kana kuti zvichanetsa ma-end users kana kuti vanoshandisa zvino. Hazvina kunangana nevemabhizimisi.
Sei muri kudaro vamoyo?
Zvatinoziva isisu ndezvekuti vemabhizinisi hapana zvavanoruza kana ungakwidza mitero. Saka government painokwidza mataxes. Mataxes aya haarwadzi kana kuti haurai mabhizimisi. Anodorwadza muhome vanhu zvavo vanotenga vanhu varombo. Mataxes anobhadharwa kunyanya nevarombo. Vemabhizimisi zvavanoita ndezvekuti any cost inoitwa mubusiness, they just pass that cost kune munhu anotenga. Ndizvo zvinoitwa mubusiness.
Asika, tiri kuona kuti mari inodiwa yakwira kune zvinotengwa neZimbabwe dollar, kwete zviri kutengwa neUS dollar. Zvinorevei izvi?
Zviri pachena kuti vemabhizimisi vari kuencourage vanhu kuti vashandise mari yekunze. Zvavari kutaura kuti madiscount inzira yokuti kuvanhu chibhadharai maservices kana kutenga zvinhu nemari yekunze. Zvinoreva kuti mari yemuno muZimbabwe iri kurambwa. Vari kuiramba vakawanda nezvigunu kana kuti vari kuiramba vakawanda nekuti kana uchitenga nemari yekunze unopiwa discount. Asi zviri pachena kuti Zimbabwean currency iri kutorambwa nemarket kana kuti nevemabhizimisi.
Tiri kuona vamoyo kuti mari inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu yakawanda kana ichinge iri mumadhora emuZimbabwe, asi iri kunzi yakatodzikira kana vachishandisa mari yekuAmerica. Zvinorevei izvi?
Kuti shopping basket yefamily inenge iri pasi kana uchishandisa US dollar kufura kana uchishandisa mari yemuno muZimbabwe. Zvinotoreva zvazvo kuti vemabhizimisi vari kuencourage vanhu kuti vatenge nemari yekunze. Ndizvo zvinotoreva. Asi vashoma maZimbabweans achiri kutambira mari yekunze iyo zvino.
Avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende inoti yabata zvimwe zvikoro nemhosva yekumanikidza vabereki kubhadhara mari dzechikoro nemadhora ekuAmerica, kudzinga vana vanenge vasina kubhadharirwa mari dzechikoro uye kubhadharisawo mari dzezvimwe zvirongwa zvakaita sezviri kunzi toilet fee neextra lessons. Izvi zvinotevera kushanya kwakaita nezuro gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo nevakuru mubazi ravo munzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare, kunyanya vachiona kuti zvikoro zvainge zvavhurwa zvakanaka here. Zvimwe zvikoro zvabatwa mumambure aya zvinosanganisira Allen Wilson High, Chinoi 2 High, Manyame Primary, Chirodzva Primary neTafara Primary School. Hurumende yakagara yambira zvikoro kuti zvisadzinge vana vasina kubhadhara mari kana kumanikidza vabereki kubhadhara nemadhora ekuAmerica chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zazininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro reSchools Development Association vaBani Manokore kuti tinzwewo maonero avo.
Nezvatinotarisira hongu hurumende yauya nechirongwa chekuti chisunge zvikoro zviri kubhadharisa mari dzemaUS dollar chete kana zvimwe zvibhadharwa sematoilet fees nemaextra lessons. Tiri kuti isusu baba tasvika pastage yekuti iyo hurumende nevabereki vambogara pasi vaimboita dialogue, open dialogue, hurumende on one side vabereki nerimwe divi nevadzidzisi nerimwe divi. Tombotaura kuti tiise pfungwa pamwe chete kuti tione kuti bvumudzidzo yedu ingavandudzike zvakaita sei maringe nenyaya idzodzi dzemari nenyaya dzewelfare yevadzidzisi hongu.
Izvozvo munoona zvichikwanisika here tichitarisa kuti zvikoro zvacho, vabereki vacho, vadzidzisi vacho vese vane zvinyunyuto panguva ino?
Tiri panguva yakaoma yekuti tiri kuchakwese. Vadzidzisi kana vane zvitsutsumana nehurumende anove ndiye employer wavo, vari kuuya vorwadzisa vabereki kuno kudzimwe dzenguva havadzidzi. Nguva zhinji vamwe havadzidzisi vana, vanenge vakagara vachimirira kuti vaite maextra lessons avo, chaja mari ikoko. Mubereki ari kutasironzi abhadhare mari yemaextra lessons obhadhara levhi zvekare. Zvikoro tiri kumaSDCs kwatinenge tiri vatungamiriri tinenge takaita urongwa hwekuti patengwe macheya evana, patengwe matebhuro evana, patengwe zvimwe zvinoshandisa kuti dzidzo yevana ivandudzike. Tiri kutadza kuzviita nekuti mari yedu haisi kukwana.
Asiwo kana hurumende ichiti kwese kwese ngakushandiswe mari yemunyika, zvinozotadza kutengeka sei zvinodiwa izvo?
Tikachaja mari yedu kazhinji iri mumari yemuZimbabwe, uko tiri kuenda kunotenga zvinhu zvatiri kutenga hazvi kutengeswa nemari yemuno. Vari kutengesa vakaisa mari dzavo nemari yekunze. Ende mukanoona exchange rate yavo inenge yakakwirisa iri yekumusika mutema, zvekuti mari yamunenge maenda nayo inenge yashomasa shomeni shomananasa zvondaizokwanisa kutenga zvinhu zvamunenge mafambira kuti munoda kutenga. Saka ndimuchizoona dzimwe dzenguva vakuru vezvikoro nemaSDCs vanogara pasi votsvaka dzimwe nzira dzavangaona kuti vangaitei kuti mari ireizike, kuti zvinoda kuitwa pachikoro zviitwe, basa rifambe.
Hamusi here munenge mave kutakudza vabereki mutoro wakakura, ivo vakatoremerwawo?
Hurumende inenge ichititeedzai mitemo, saka pane pachida kuti pagarwe pasi toona mamiriro anenge akaita nyika. Handisi kuti zviri kuitwa nezvikoro zvakanaka, kwete, tinofanira kuita zvinhu zvepamutemo, asi ndiri kuti hati ngatigarei pasi toonesane hurumende yombonzwawo zvinenge zvichiitika pasi, kuti tiise musoro pamwe toona kuti tinobuda sei mumatambudziko atinenge tiinawo.
Avo vangwari mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro reSchools Development Association vaBani Manokore vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Apo uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chekorera hwave kuda kusvika kumazana matatu kubva zvatanga kupararira chirwere ichi, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vari kushanda nehurumende kuedza kupedza dambudziko iri. Chirwere ichi chakatanga kupararira muna kukadzi gore rapera kuChegutu, uye iko zvino chave mumatunhu ose enyika. Nyaya yekupararira zvakanyanya kwechirwere ichi yave kukonzerawo kusagadzikana munyika dzakapoteredza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa, idzo dzinoti dzave kunyatsoongorora vanhu vari kubva kuZimbabwe pamabhodha. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMafume.
Tine urombo nenyaya yekorera yaiitika munzvimbo. Nhasi ndanga ndichiwana briefing kubva kumakurukota edu anorwisana nekorera, madoctors edu vandiudza iwo kuti korera nekutanga taakutomboikunda, asi nekuuya kwemvura yava kusumukira mbijana.
Muri kuita sei kuedza kugadzirisa dambudziko iri vaMafume?
Taakuwedzera mvura yatinobudisa kubva kuMorton Jeffrey. Tine mari yatakapuwa nehurumende, tine mari yatinoshandisa isu tichange tichiunza mvura kuvagari yakawanda. Starting from tomorrow vanhu vachange vachiona mvura ichiti wedzerei, tichiramba tichisustaina kuti tipinde mugore zvatine mvura yakawanda. Uyezve takuita dambudziko remareinfection, vaya vakamborwara pekutanga vanenge vaakurwara futi nenyaya yekorera. Tinoda kuti tivadzividzire vasaramba vachirwara futi nenyaya yekorera.
Vanofanira kuita sei vanhu kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Vanofanirwa kuona kuti mvura yavari kumwa yakachena, yaboiliswa, nechikafu chavari kudya, mafruits awa nezvimwe zvakadaro zvinofanirwa kutanga zvasukwa. Asi tichange tichiona kuti mvura iinde kuruzhinji rwevagari vemuHarare. nekuwedzera kwatichaita machemicals kutenga iko zvino tokurudziravo vane zvikwereti zvekanzuru vakafanana sehurumende mabusiness nemaindividuals vabhadhare zvikwereti zvavo tinge tichiwana samvura kuwane. Saka mari iyi ikatanga kuuya inotibetsera zvikuru kwazvo kuti tinge tichikwanisa kupa maservices kumaresidents.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parurare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru werimwe sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Kuona kwatiri kuita ndekwekuti munzvimbo zhinji, munzvimbo dzinogara veruzhinji kunyanya kumahigh density areas, tiri kuona kuti masuweji ari kusiiwa asina kugadziriswa.
Vashandi vekanzuru vanenge varipi? Vakadaidzwa havasi kuuya here?
Tiri kuona kuti vagari kunyangwe vakapa mareports kumadistrict offices ecouncil, masuwa ari kusiiwa achirasika. Vashandi vekanzuru vanouya vachitarisa vodzokera vasina kugadzirisa dambudziko. Saka idambudziko guru ngekuti mukati menzvimbo zhinji tiri kuona zvakare kuti dambudziko rekushaikwa kwemvura richakanyanya, ngekuti nzvimbo zhinji idzo dziri kushaiwa mvura. Saka kana tichida kurwisa dambudziko rekolera, tinofanirwa kunge tichiwanza kuwaniswa kwemvura kuwagari.
Ko, kana mvura yacho isipo?
Kana mvura isipo, zvinoreva kuti rinenge ratowe dambudziko. Masuweji mukati menharaunda zhinji ari kusiiwa asina kugadziriswa, zvinoreva kuti tine dambudziko guru rinofanirwa kunge richitariswa rigadziriswe.
Nzvimbo dziri kunyanyoita dambudziko resiweji ndedzipi, vashumba?
Tine suwa iri mukati menzvimbo dzekuwadzana, kuwadzana 5, kuwadzana 6, tichienda kumapadhoki uko. Kune suweji yakanyanyisa yekuti munharaunda wagari wawe kutoshaya zvekuita nazvo, nekuti mukatenderera mese munogadzirwa suweji, pawanouya wekanzuru havasi kuisa kana mishonga kuitira kuti pasanyanyowanikwe nyaya yemuchetura unobva muchina imomo. Kana vakange vagadzirisa dambudziko hazvisi kugadzirisika. Saka kunana Rugare Kambuzuma mufakosi budiriro Glenview, masuweji kana achinge ariko akawandisa hatisi kuona achikasika kugadziriswa. Saka mashoko ari kutaurwa nameya mashoko akanaka anoratidza chiwimbo chekuti vari kuda kugadzirisa dambudziko. Asi tinoda kuonawo washandi wekanzuru wachichinja maitiro avo, wachichinja hunhu hwavo.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yabomba nzvimbo zana nemakumi mashanu matunhu anoti Khan Yunis muGaza neimwe inonzi Magazi. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu makumi manomwe vafa, vamwe zana nemakumi matatu vakakuvara. Izvi zviri kuuya panguva iyo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vari kushanya mudunhu reMiddle East. VaBlinken vari kuedza kuti hondo pakati peIsrael neHamas isapararire mudunhu iri. Asi pane kurwisana kwakanyanya pakati peIsrael neLebanon. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru makumi maviri nematatu zvine mazana matatu kana kuti 23,300 vafa muPalestine. Izvi zvinotevera kurayiwa kwevanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri muIsrael. M Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navafarai Pasipanodya avo vane kambani inoita zvekuvaka ichishanda nemamwe makambani akabudirira kare.
Basa ritoita kuno kuSouth Africa, tiita zvebuilding, tikatoridzidzirawo kuno kuSouth Africa. Handina vamwe vandobatsira hangu kuZimbabwe, ndinobatsira ndevamwe vandinoshanda navo. Vana veZimbabwe ndoshanda navo pakondiraka pandokushanda ipapa. Kondiraka ndeyangu.
Mune matambudziko amuri kusangana nawo here nawo mukuita basa renyu ikoko kuSouth Africa?
Matambudziko tiri kusangana nawo kuno kuSouth Africa akati wandei ndekuti mabasa achasi kuwanika zvakanaka-naka. Vanhu vanoita zvebuilding vawandisa, saka varungu vachada kubhadhara mari dzakati kwamuchajano kutochema-chemawo. Saka pari zvino zvinhu zvinatotimirira zvakanaka tiri mumasango.
Mava nenguva yakadii muchiita basa irori?
Tava nenguva, ndikatoti ini zvangu ndinova pasi, ndakabva kuZimbabwe mu2008. Chinobatika chiripo zvacho but hazvisi kunyatsokuita zvakanaka-naka.
Chii chamungati madzidza nekugara kwamaita nekushanda muSouth Africa?
Zvandadzidzawo muno muSouth Africa experience yebasa rechikondiraka. Experience aiwa takabva kuZimbabwe tisingazivi, asi nekuda kwekutambudzika takashingirira takugonawo kuitawo chimwe chinhu chekuti nemurungu unogona kugutsikana. Ndezvimwe zvandingada kuudza mhuri yeZimbabwe.
Tinonzwa zvizvarwa zveSouth Africa zvichichema kuti muri kuzvitorera mabasa uye muri kuparadza mhosva nekuita zvimwe zvakaipa. Zvii zvamungataura zviri kuitwa nevana veZimbabwe?
Nyaya dzokutora mabasa dziriitaugwa. Nyaya dzokuti kune vamwe vanhu vandachimbotaura nezvavo pamusoro pekuti ngatizive zvatafambira. Pamuwanda zvokutoba muno muSouth Africa zvizhinji dzose imbavha. Tsanguva yekuti panenge pabiwa samutenge paya paya. Panongoti maZimbabwe ari pano paaeria pana panga atiregwe zvunhu kwati ngabve muno. Saka machallenji tiremana muno muSouth Africa akatirebei zvokuti heshi zvoda kumwari kupindira. Tinokumbirisa vana veZimbabwe kana vachindirwa vatereresa kuti ngatisiyanei nezvekuita mhirizhonga. Ngatizive zvatakafambira muno muSouth Africa.
Zvimwe zvamungada kukurudzira vana veZimbabwe kuti vaite vari kunze kwenyika, kwete muSouth Africa chete asi vari mudiaspora?
Ndinoda kukurudzira zvikurukuru kuvana veZimbabwe ndechekuti kana tauya kuno kudiaspora ngatizive zvatafambira, nekuti vamwe vazhinji vedu vanosiya nezvekutsvaga mari votisikiriri nevakadzi vemuno muSouth Africa vachikanganwa mhuri, vachikanganwa vabereki. Saka zvikuru sei ndokurudzira vana veZimbabwe kuti ngatizive zvatakafambira ukabva mumatambudziko akatai kutitarisana nesu muno mukati meSouth Africa. Zvinhu hongu hazvisi kunyatsa kubhalanzira munhu wese, asi paunongoona pashoma ipapo ukagona kubatsirawo vari kumusha vabereki nemhuri, tinonasa kuti zvinogona kufamba.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vafarai Pasipanodya vachitaura vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvematambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, uye tichazivawo danho rehurumende rekuti vana veZimbabwe vari kunze ava vakwanise kuwana magwaro ekufambisa kana kuti mapassports kunyika dzavagere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. America inoti yageza maoko saPirato panyaya yekubatsira Zimbabwe kuti ikanganirwe zvikwereti zvainazvo. Asi bato riri kutonga reZANU-PF rinoti harisi kushaya hope nedanho ratorwa nehurumende yeAmerica. mari inodiwa nemhuri pamwedzi kuti ikwanise kurarama inonzi neConsumer Council of Zimbabwe yawedzera zvakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.